Vachitaura pamusangano wakokerwa nesangano remadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe, madzimai makumi masere abva muchinhoi nenzvimbo dzakapoteredza ati anotya kutariswa kuti ane chirwere chegomarara here sezvo anenge asina mari yekuzorapwa. Amai Chipomulotywa vanogara mumusha weAlaska pedyo nechinhoi. Amai Mulotywa vati kuongororwa kuti vane chirwere chegomarara hazvina kukwana sezvo pachizodiwa mari yekurapwa iyo vanoti vakawanda vanenge vasina.
Onda ndiri kutaura nhau yekuongororwa kensa. Tunonoongororwa kensa zviri pachena. But kana ndaonekwa kunzi ndine gomarara iroro, mari yekurapiwa hapana. So isusu tikuti semadzimai hazvina kuti kwanira. Nekuti kana ndikanoongororwa ndikaonekwa ndinaro, ratoo rimwe dambudziko randaanaro, but ndine mari yekuti ndichirapwa handina.
Amai Chipomulotywa vati kuongororwa pachena kunofanirwa kuteverwa nekurapwa pachena.
Zvaibvira tagona kuongororwa nekugona kurapiwa kwacho kuti dambudziko racho rigone kutirerukira.
Muzvare Esther Chinavainzva vatiwo zviri nani kugara vasingazive kuti vane chirwere chegomarara here sezvo vanenge vasina mari yekurapwa.
Isu sevakadzi uro vasikana hongu tiri kunoenda kunotestwa kenza, but tine fear plus futi tinozoona kuti even kana tatestwa hatisi kuzowana funding kana mari yekuti tizonorapwa kenza yacho. Saka tinozongoti zviri nani tifire murima, nokuti ndikaziva kuti ndane kenza ndichaita stress kuti saka ndichazonora kwani. Saka zviri nani ndingogara nchingoziva kuti handizivi ndina here korondini handina.
Muzvari Chinavainzva vakurudzira kuti hurumende iwanise mishonga pachena kumadzimai anenge achirapwa chirwere chegomarara.
Hanchidawo kuti patinoonotesta kensa yacho, at least vakatanga kupawo kana mishonga yekutanga sezvavanongoitawo pamaara first list zviri nani.
Zvimwe zvabuda pamusangano uyu idambudziko rekushayikwa kwemasanitary pads nevana vasikana zvikuru vekumaruwa. Muzvari Siriya Mutande vati vasikana vari pasi pemakore gumi nemasere vanofanirwa kupiwa mapedzi pachena sezvinoitwa mapiritsi ekuronga mhuri.
Vano kumaruwa vazhinji vari kushandisa zvimachira makotoni. Saka sezvinongoitwawo kupuwa kunoitwa vanhukadzi mapills ekuronga mhuri. Vana vechikoro especially vari muzvikoro vazhinji vacho vanomira kuenda kuchikoro, nokuti kana achingari ashaya mapedzi kuti aende kuchikoro hazvinyatsobude zvakanaka. Saka ngokurudzira hurumende kuti dai kwanisa kuti vana vari maschools vapiwa mapedzi emara.
Musangano wanhasi washoropodza mashoko emuprofita Walter Magaya vakati vakawana mushonga wekurapa chirwere chegomarara pamwe neAIDS. Amai Felicitas Mundiwa vati zvakataurwa navamagaya zvikabuda kuti manyepo zvichakanganisa madzimai akawanda kudarika varume sezvo madzimai akawanda achienda kumakereke.
Ini ndinozoona kuti zvinhu izvi zvakanyaya kutiomei isusu semadzimai, nokuti ndisu takawanda tinoenda kuchechi. Zvikazoprovhwa kunzi zvinhu zvazviite zvakutotiafekta, ende zvakutiafekta kuenda kuchechi kwedu kwataatiita nezvinhu zvatanga tichimbobhilivha ini.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi ravamagaya panyaya iyi. Madzimai ashoropodzawo kuroorwa kwevana vanenge vasati vabvezera achiti hurumende inofanirwa kuomesera vose vanenge varoora vana vadiki. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.